tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mufaro mukuru mudare reSenate zvichitevera kutambirwa kwebumbiro idzva nedare iri.
Sadhaki yotarisirwa kunetsana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuda kutara zuva resarudzo vasina kuwirirana nevamwe vavo muhurumende yemubatanidzwa.
Musangano wekuronga gwara reupfumi munyaya dzemangoda waitirwa kwaMutare unoburitsa kutsamwa kuri muvanhu vekumanikaland vasiri kuwana chauviri kubva muzviwanikwa zvemudunhu ravo.
Mapato ezvematongerwo enyika onyuka munguva yesarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Dare reSenate nhasi rapasisa bhiri rebumbiro idzva remitemo yenyika, Constitution of Zimbabwe Amendment No. 20, sezvanga zvakatarisirwa. Asi bhiri iri richadzorwa kudare House of Assembly mangwana kuti dare iri rizeye zvasandurwa neSenate bhiri iri risati raendeswa kunosainwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvebumbiro pamwe neparamende vaEric Matinenga vakwidza bhiri iri kudare Senate nhasi, uye nhengo dzese dzange dziri mudare iri dzavhotera bhiri iri mushure mekurishandura zvishomanani. Mukuru wedare iri amai Edna Madzongwe vati nhengo dzavhotera bhiri iri dzange dzakawanda kudarika dzinodiwa pamutemo kuti ripase, uye vatenda nhengo dzedare iri nekuuya dzakawanda kuzotsigira bhiri iri.
The result of the count is that 75 honorable senators have voted in favor of the third reading of the bill and none have voted against the bill.
Nengo kubva kumapato ese ari muhurumende pamwe nemadzishe dzati dzinofara chose nebumbiro idzva, uye dzati bumbiro iri richaunza runyararo kugadzikana pamwe nebudiriro munyika. Asi vaMatinenga vayambira nengo idzi kuti bumbiro rakanaka harina zvarinobatsira kana risingaremekedzwi. Sachigaro webato reZANU PF Senator vaSimon Kayamoyo vati bumbiro idzva rakanaka chose uye richapedza kutambura nekuchema munyika, uku kwange kuri kukonzerwa nebumbiro reLancaster iro riri kushandiswa pari zvino.
It was a compromise document. It is now, as I feel, destined for burial. There will be no mourning period over it, for its demise is not untimely, long overdue.
Senator Sekai Holland veMDCT vatenda vaMatinenga navamwe vose vavakashanda navo mukuumba bumbiro idzva iro vati rinosimudzira madzimai zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika.
There is no home, there is no home in Shona and Ndebele culture that functions without women. Mushandi mai, that is what our men have actually made as a proverb in our society. I'm appealing to our men to embrace the inclusion of women in many numbers, because the most beautiful thing about African culture is the inclusion of everybody in our society.
Gurukota rezvedzidzo vaDavid Coulthard avanoi nhengo yeMDC inotungamirwa negurukota rezvemaindustry nemabhizimisi vaWalsh Mencube vati bumbiro idzva rakanaka chose, asi vakati rinogona kuvhiringwa kana vanhu vakasaritevedza. Vatiwo havana mufaro nenyaya yekuti bumbiro iri haripi simba kudare reparamende.
I would have preferred to see more power given to this honorable house, but you can't have everything. But it is a cautionary remark, Madam President, and I subscribe to what Minister Matenenga said, that this remains merely a body of words. It now needs our collective will to give spirit to it, to ensure that it does in fact keep not just ourselves in check, but future generations in check.
Vataura vakamirira madzishe Ishe Inos Msarurwa wekumashonaland East vati sezvo bumbiro ravepo vezvematongerwo enyika vanofanira kuchironga sarudzo, kwete kuswera vachinetsana nezvinhu zvisina basa. Zvichakadai, mutauri wedare House of Assembly vaLove Momoyo vaudza vanokokera nhengo dzedare House of Assembly kubva kumapato ese kuti vakoke nhengo dzavo dzose kuti dziuye kuparamende mangwana kuti dzizoziya bhiri rezvebumbiro idzva iro ratambirwa neSenate nhasi mushure mekunge ravandudzwa zvinhu zvishoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Ivan Chifera.